Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechishanu chikunguru 14 2017. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC ndichiti ezvinezvi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Ndiyo nyaya yacho zvakutoipa ya takutotya kuti zvingapinda patsiripo zvekuti takupinda nyaya pasina kunaka.
Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika dzinoti nyaya yeutano vava Mugabe yave kupa kuti mubato reZANU-PF muite kunetsana kwakanyanya.
Chombo pache zvake sandiye minista wehome affairs anofanirwa kuziva procedure iriko yekuti kana paitika zvinhu zvakaita sezvezvi, kupiswa kwemotikari, nyaya yavo mumaoko emapurisa, mapurisa anoferefeta. Iye saminista haana kodzero yekubva amhanya kupa komendi yekuti inside job.
MDCT yoshora gurukota rinoona nezvemukati menyika Dr. Ignatius Chombo avari kuti bato iri ndiro rakapisa motokari yaro kukuwadzana.
Tiri kubatsira kuti vadzoke kumusha, uyezve kuti vanenge vauya kuno tonzwa nharonde yavo. Tikuda kugadzisa inawareness campaign.
Hurumende inoti iri kutarisira kudzoka munyika kumamwe madzimai anga ari muhonhapwa kuKuwait. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe avakaenda kunorapwa kuSingapore nemusi wechishanu svondo rapera havasati vadzoka munyika, uye hurumende haisi kutaurawo kuti vanotarisirwa kudzoka munyika riini. Aka ndeke chitatu vaMugabe vachienda kunorapwa kuSingapore gore rino. Bazi rezvekuburitswa kwemashoko rakanga rambozivisawo bepanhau reSunday Mail kuti vaMugabe vaizodzoka pakati pevhiki rino. Vamwe vakuru mubazi rezvekutyidzana nedzimwe nyika vakaudzawo Studio 7 kuti vaMugabe vainge vaenda kunorapwa asi vakanga vasiri kunyanya kurwara. Mutauriri wavaMugabe vaGeorge Charamba vanga vasiri kudayirawo nharembozha yavo. Asi nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika dzinoti zvinhu zvinenge zvisina kumira zvakanaka muhurumende nemubato reZANU-PF nenyaya yeutano hwavaMugabe uye kukura kwavaita. Vakuru vemauto uye zvikwata zvinozviti Team Lacoste neG40 zviri kurwira kutora chigaro chavo kana vasiya basa zviri kuenderera mberi nekunetsana zvakasimba. Mukuziya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vaIbo Mandaza akavabvunza kuti nyaya yeutano hwavaMugabe ndiyo here yopa kuti muZANU-PF muite bata murefu bata mupfupi.
Ndiyo nyaya yacho zvakutoipa ya takutotya kuti zvingapinda patsiripo zvekuti takupinda nyaya pasina kunaka.
Asi zvingakwanisike kugadziriswa sei?
Handichaona kuti zvingagadzirike bvudzi. I think nyaya yapinda pamberi chaivo yekuti vanhu vachakuwadzana zvisirizvo. Ndo maonero angu takatarisana nemawiki few days ari kuya zvingapere sei, but I don't see it ending peacefully. I doubt it.
Sei muri kudaro? Hapana here zvekuti zvingaitwe nebato reZANU-PF vachitedzera bumbiro ravo?
Hauchakwanisa kuzvibatsira zvatoipa zvinhu izvi.
Koiwo vakuru vemauto sei vari kupindira pari zvino zvakanyanya vachitukana nemamakurukota?
Kutya, inonzi muchirungu panic, ndiyo inonzi air game. Pane zvavanzwa, pane zvavari kufungira, pane zvavanetsa.
Zvingava nechekuita neutano hwavaMugabe here kana kutiwo kungonetsana kwavo?
Kuti marwisano avari kuita inotaura kuti pane munhu anokusvika kuti minyembe dzingapereka anytime. Iyezvoiwo mauto havana macontracts kubvira 2014 havasina macontracts, so basa rinopera anytime.
tirikunzwa vamwe vari kuti kuti dambudziko iri rigadziriswe pakutoda kuti vana Sadak nana Ehiu vauye muZimbabwe. Munoona zvakakosha here kana kuti vana veZimbabwe vanokwanisa kugadzirisa izvi?
Kune Sadak here rai neEhiu? Kune Sadak havakusina vari kupiwa handipo vaziva ini. Hakusina zvakadaro, havana masimba. These are toothless bulldogs. Nyaya ipo ndekuti maZimbabwe vachawo ndivo vanosolva nyaya yedu. We don't have anybody out there.
Nyanzvo munyadzo zvematongerwo enyika vaIbo Mandaza vari parunare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Bato rinopikisa reMDC netungamirwa navamogen tsvangirai rinoti riri kushora zvikuru gurukota rinoona nezvemukati menyika Dr. Ignatius Chombo zvichitevera mashoko avanonzi vakataura aburitswa mubepanawo reHerald ekuti bato iri ndiro rakapisa roga motokari yaro kukuwadzana mambakwedza ane zuro. VaChombo vakati vanofunga kuti kupiswa kwemotokari yeMDCT kwakaitwa nebato iri senzira yekutsvaga kunzwirwa tsitsi sezvo bato iri risina kugadzikana uye rakatarisana nekukundwa musarudzo dzichauya. Asi mutauriri weMDCT Robert Gutu vanoti zvinokadya madza kuti Dr. Chombo ndivo gurukota runoona nezvemashandiro emapurisa zvichireva kuti havafanirwi kungotaura zvisina maturo ivo mapurisa asati apedza kuferefeta nyaya. Mashoko anonzi akataurwa naDr. Chombo aya ashorwawo zvikuru nesangano reZimbabwe Peace Project kana kuti ZPP iro rati rakatyamadzwawo navo. ZPP inoti mashoko aDr. Chombo aya anogona kukanganisa kuferefetwa kwenyaya yekupiswa kwemotokari yebato iri sezvo vari ivo gurukota rezvemukati menyika. Sangano iri rinoti kunyange hazvo Dr. Chombo vaine nguvani mbiri, imwe yekuvewo vachive munyori anoona nezvekufambiswa kwemabasa muzano PF, mashoko avo aya anogona kukonzera mhirizhonga munyika. Vagutu pamwe chete nesangano reZPP vari kukurudzira kuti vakuru vakuru muhurumende vasangotaura mashoko anogona kusimudza kusagadzikana mune zvematongerwo enyika. Studio 7 yakundikana kunzwa kubva kuna Dr. Chombo sezvo nharembozha yavo yanga isiri kudayirwa. Ngatinzwei hurukuro yataita navagutu pamusoro penyaya iyi.
Mashoko anotaurwa nemunhu asingazive zvaanotaura nokuti Chombo pache zvake sandiye minista wehome affairs anofanirwa kuziva procedure iriko yekuti kana paitika zvinhu zvakaita sezvezvi kupiswa kwemotikari nyaya yamumaoko emapurisa, mapurisa anoferefeta. Iye saminista haana kodzero yekubva amhanya kupa komendi yekuti inside job mapurisa asati atombodii zvavo panyaya yekuferefeta. Apa zvaa kutotaridza izvo kuti zvatinofungira isu kuti ndo zvakaitika kuti motikari yedu yakapiswa nematags ezanu PF ndicho chokwadi, nokuti ino changa chisiri icho chokwadi. VaChombo vaigomanyira chii kuda kufara nyaya vachiti inside job? Uko kwakuda kutovhiringidza kana kuti kangoti muchiri kukuita interfere nemainvestigations ari kuitwa nemapurisa. Isu tikagopisa motikari yedu kuti zvidi, isu titotsvagawo mota dzakawanda topisa shoma dzatina dzeidzodzo, zvingava nenjere rezvo.
VaChombo dzimwe nguva vaitaurawo vakamirirawo bato ravo sezvo vari munyori anoona nezvekufambiswa kwemabasa kana secretary for administration muzano PF.
Ipapo ndinopokana napo jonga ndokuti VaChombo vanoziziva ivo kuti nyaya kana yaendeswa mumaoko emapurisa ivo sandiwo ndikangoti ndo minista vari in charge of the police savo mafairs ministers vangadei vachitozivawo procedure yacho, nekuti havangamhanyi ivo kupa comments ingangova nechinangwa chokuvharidzira kuferefetwa kuchaita nyaya nemapurisa. Saka tiri kuti pane zvavanoziva, pane zvavari kuda kuvanza kuvanhu. Ndofunga tikada kuverenga maoccasion atakapisirwa midziyo yedu kunyanya motikari kubva kuma 2002 takapisirwa motikari dzaakutopfuura gumi dzose dzichipiswa nemunyamya dzezanu PF.
Saka mune matanho hamuri kurongwawo kutora here pamusoro pemashoko avaChombo aya?
Kuti tipedze nguva zvedu tichinetsana Ignatius Chombo totoona sokuti kumupembedza zvaasingakodzeri. Isu takapa ripoti yedu kumapurisa, saka ticharamba tichipusha nemapurisa kuti vatsvage nyaya idzi.
Vanga vari mutauriri webato reMDCT Robert Gutu vari parunare muHarare neStudio 7. Gurukota runoona nezvemagariro akanaka evanhu pamwe nemabasa amai Priska Mfumira vanoti vari kutarisira kuti mamwe madzimai anga akapambwa ari kuKuwait, Saudi Arabia nedzimwe nyika achadzoka munyika mumazuva mashoma anotevera. Madzimai anosvika mazana maviri anonzi anga ari kunyika idzi asi kusvika pari zvino kwadzoka zana nemakumi maviri nevanomwe. Hurumende ichishanda nesangano reInternational Organization of Migration kana kuti IOM iri kubatsira vanenge vadzoka kumusha ava. Pane homwe yakaumbwa inogona kubatsira mudzimai woga woga nemari inosvika madhora chiuru nemazana mashanu kuti madzimai aya atange kuzviriritira. Mukuziya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata amai Mupfumira.
Hongu vanenge vapotera kuembassy kwedu kana tikanzwa vanenge vaida rubatsiro, tiri kubatsira kuti vadzoke kumusha. Uyezve kuti vanenge vauya kuno tonzwa nharonde yavo, tiri kuda kugadzisa an awareness campaign kuitira kuti vamwe vasingazivi vanogona kuchetererwa kuti vaende vachifungwa kuti kwakanaka, vanzwisise kuti vanoda kuti vanyatsoona kuti zvavari kuita izvi havazopinda mudambudziko rapinda vamwe vacho here.
Ko, vanenge vadzoka vacho pane zvamuri kuvabatsira nazvo here sehurumende?
Sehurumende tisharamba tichingoedza kuvabatsira. Vanenge vauya kuno pane maprograms tombovaita rehabilitate, tombotaura navo toedza kuona kuti vawana maprojects here.
Gurukota runoona nezvemagariro akanaka evanhu nemabasa amai Priska Mfumira vari parunare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Dare remakurukota rave kuziya bhiri rekuvandudza kurapwa kweveruzhinji munyika rePublic Health Management Act Amendment Bill kuti rizoende kuparamende, uko nengo dzedare reparamende dzati dzicharipasisa nekukasika kuitira kuti veruzhinji vava neutano hunokodzera. Mutoro wedu enhau Ivan Chifera anotipa nyaya inotevera.
Izvi zvaziviswa nemunyori mukuru mubazi rezveutano nekuchengetedzwa kwevana Dr. Gerald Gwinji, avo vati bazi ravo rakatora makore akawanda kugadzirisa mutemo uyu nekuti raida kuona kuti zvese zvinonetsa vanhu zvagadziriswa. Vati mutemo uyu wakagadzirwa mugore ra1924 uye pave nezvirwere zvakawanda zvavepo kubvira panguva iyi, uye mutemo uyu wave kugadziriswa kuti ufambirane nenguva.
Iko zvino parasvika pakuti cabinet yedu yakuigarira pasi kwemazuva mashoma anotevera. Kana rangogarirwa pasi necabinet raakuchienda manje kuparlamendi, parlamendi ndoyozodzokera kuvanhu kuona kuti bhiri rachona ranyorwa zvakanaka here, kana zvadzoka ikoko rochipedzwa zvakanaka naka.
Sachigaro vekomiti yeparamende inoona nezveutano Dr. Ruth Labode vaudze Studio 7 kuti zvinofadza kuti hurumende yave kugadzirisa mutemo uyu kuti ufambirane nezviri kuitika mazuva ano.
Isusu tafara because it means pane zvataita, and takambotaura na minister also, minister akati even ikando cabinet utano ipush out futi because takavauza minister kuti amungagari makore esaya muchingonyora bhiri 1.
Mutemo wePublic Health Act sezvauri haubvumidze vana chiremba namukoti kuti varape vechidiki vanenge vaine zvirwere zvepabonde, kunyange hazvo paine umbohwe kuti vechidiki vakawanda munyika vave kuita zvepabonde vasati vasvika pazera rinobvumidzwa kuita izvi. Dr. Labode vati kuvandudzwa kwemutemo uyu kuchagadzirisa izvi pamwe nedzimwe nyaya dzakaita sekuti vana amai vakazvitakura vanofanirwa kubatsirwa pachena muzvipatara zvehurumende.
Hauchabatsira because pane imwe tuma policies turipo tusiri mutemo kunge nyaya yekubhadhara kuchipatara. Hauzi mutemo, even ukaenda uri over 60 mutemo uri kuti haubhadhari. Asi ukasvika ipopo vakati vari kuda mari hapana zvaungaita, unotoenda. But dai kune mutemo unoenda kunotsvaga lawyer.
Imwe nyaya inotarisirwa kugadziriswa nemutemo uyu inyaya yekupa mari kunyaya dzeutano munyika. Pari zvino zvinhu hazvina kumira zvakanaka munyika panyaya dzeutano, sezvo hurumende iri kutadzakisa mari inokwana kunyaya dzeutano zvave kukonzera kuti vakawanda munyika vashaye mishonga nezvimwe zvikwanisiro muzvipatara zveveruzhinji. Vamwewo vanowana munyika kusanganisira mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe, mhuri yavo, makurukota pamwe navamwe vakuru vakuru muhurumende havachina chivimbo nezvipatara zvemunyika zvekuti vave kuno rapwa kunyika dzakaita seSingapore, India neSouth Africa. Dangwe ravamugabe amaibona chikore vakanobatsirwa mwana wavo kuSingapore uye kutaura kudai vamugabe pachavo vari kunyika iyi uko vari kufungidzirwa kuti vari kurapwa maziso nezvimwe zviri kuvanetsa. Zvikamu makumi masere kubva muzana zvemari iri kushandiswa muzvipatara muZimbabwe zviri kubva kumasangano anopa rubatsiro pamwe nenyika dzakaita seUnited States of America. Dr. Gwinji pachavo vakatombochema-chema kuparamende vachiti zviri kuitika izvi hazvina kunaka zvachose uye zvinhu zvinogona kushata munyika kana masangano aya nenyika idzi zvikamira kutsigira Zimbabwe nemari. Ndakamira Studio 7 muHarare, ndini Ivan Chifera.
Makateerera kunepfenyuro yevanhu yeStudio 7, tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Munotibata pa 909 AM, pa 4930 kana pa 6065 ne 15460 kHz pa shortwave. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Nyanzvi dzesangano rekuAmerica rinoona nenyaya dzebudiriro kunyika dzekunze reUnited States Agency for International Development kana kuti USAID dzinoti rumwe rudzi rwemakonye anodya zvirimwa ruchangosvika rwapararira munyika makumi maviri neimwe dzemuAfrica uye rwave kutyirwa kuti runogona kuparadza chibage icho chinove chikafu chakabata dunhu iri. Kanzuru yemasvingo iri kukurudzira vagari vane zvichemo nemashandiro emapurisa ekanzuru kuti vanomhanyara nyaya dzavo kukanzuru. Izvi zvinotevera kuchema-chema kwevamwe vagari vekumasvingo vanorarama nekutengesa mbatya dzemumabhero vari kuti mapurisa EZRP pamwe nekanzuru yeguta iri vari kuvatorera zvinhu zvavo. Nhumbi idzi dzinonzi vari kuzodzishandisa ivo zvinova zvisiri pamutemo. Mutoro wedu enhau Gandri Maramba anotipa nyaya inotevera.
Meya weguta remasvingo vaHubert Fidze vakurudzira vanhu vane zvichemo nemashandiro emapurisa kuti vamhangare kana vachifunga kuti pane mhosva yaparwa.
Nemutemo hapana mupurisa anobvumirwa kuti kana achinge vaconfiscata zvinhu zvemavendors vanoshandisa. It's very, very illegal. Shatinoziva isu nemutemo uri mabylaws ndeyekuti kana vachinge vatorerwa zvinhu zvakaita fanga maperishables zviya zvinosanganisa zvinoita sana matomatis, mavegetable nezvimwe zvinoora izvo zvinodistroiwa. Zvakaita sehembe kana zvingava zvimwe zvinenge zvabatwa vatorerwa vari panzvimbo dzisingabvumirwi kuti zvinonochengetwa. Kana anenge ada kutora zvinhu zvake anouya otora zvinhu zvake achibhadhara fine. Kana anenge asina kutora zvinhu zvake zvinofanirwa kuti zvipinde paauction.
Mashoko aya anotevera. Musangano wakaitwa svondo rino mumasvingo nesangano rinomirira vanotengesa mumigwagwa reZimbabwe Chamber of Informal Economy kana kuti ZICHIA. Vanotengesa mumigwagwa ava vakati vari kushushikana zvikuru nezviri kuitwa nemapurisa. Muzvare Sheroni Magombedze mumwe anoti anogara achitorerwa zvinhu zvake.
Semainformal traders tiri kuchema nenyaya yekuti vanhu vekansel vakatitorera zvinhu zvedu mabhero. Tinozoona vava kutengesa ivo vanoshanda kukansel kana kuti vava kupfeka ivo pachavo. Saka zvinotirwadza, havazokwanisi kudzosera vanhu nokuti vanenge vava kutozvitengesa vava kutoita ivo mari kana kuzopa mhuri dzavo dzava kutopeka.
Vagari ava vanoti kutandaniswa nemapurisa nekutorerwa zvinhu zvavo kutyorwa kwekodzero dzavo sezvo vari kutsvaga kurarama nekutengesa mumigwagwa. Vanhu vakawanda vachaende kuzvitoro zvikuru kunotenga hembe sezvo vari kuti dzemubhero dzakachipa. Vamwe vakapinda musangano uyu vanoti vashandi vekanzuro vari kutoreravo vanotengesa murivo nematomatisi zvinhu zvavo vachiendesa kudzimba dzavo. Amai Nelia Gomo vanoti mhuri dzemapurisa dzave kutorarama nekudya zvekupamba.
Vanotengesa zvechikafu matomatisi nemavhechi vanotorerwa futi vatorerwa kutero vakadzi vavo vanenge vachitofonera vakadzi kuti huyai mutore. Mavhechi havatengi kumba kwavo, matomatisi havatengi, vanongoti zvabva zviya zvatorerwa vanhu votoindisa kumba zvavanosvika vachishandisa.
Asi vagaro vanoti kunyange kune mutemo wekuti ukatorerwa zvinhu zvako unoenda kukanzuru wondobhadhara faini wodzorerwa. Vakaenda kuvanosvika vachishayiwa zvinhu izvi zvinenge zvatoendeswa kudzimba dzevashandi ava. Munyori mukuru weZichiya vaWisborne Malaya vati vanorwadziwa nekushungurudzwa kuri kuitwa nhengo dzavo.
Right, I think tatonzwa dambudziko rakakura mumasvingo rekuti mamembers ari kutorwa zvinhu zvavo dzinguva zvodyiwa oroti dzihembe wozoona dzaakupfekwa kumaraini. Saka isu seorganization takawana mukana wokumita nadirector of housing tichitsanangura nzira dzatingadyidzane nadzo zvakanaka mumasvingo.
Mutauriri wemapurisa mumasvingo Inspector Charity Mazula varamba kutaura nestudio 7 vachiti vainge vasiri muofisi sezvo vainge vaenda kuHarare. Nyaya yekutengesa kwehembe idzi inonziwo nevanogadzira hembe munyika iri kukanganisa mabasa avo zvakanyanya. Hurumende haibvumidzewo vanhu kuti vatenge hembe idzi kunze, asi vakawanda vanonzi vanongodzipinza munyika nezvemukoto. Ndakamirira Studio 7 kumasvingo, ndini Gandhi Maramba.
Zvino tochienda kuna Tanonoka Wande weStudio 7 achitipa pamire hurumende yeAmerica panyaya yezvirango zvakatemerwa North Korea nematano ari kutorerwa kuti ava vari kutyora kodzero dzevano vange vachirangwa.
Bazi rinoona nezveupfumi kana kuti Treasury Department ratemera zvirango zvimwe zvizvarwa zvekuChina zviviri zvichipomerwa mhosva yokubatsira nyika yeNorth Korea kugadzira zvombo zvemhando yenuclear. Hofisi yomuAmerica yeForeign Assets Control kana kuti OFAC inoti vatemerwa zvirango ava ndi Sun Wei na Lee Hong Ri. Kambani yeDalian Global Unity Shipping yatemerwawo zvirango ichinzi yange ichitakura zvisiri pamutemo zvinhu kuendesa kuNorth Korea. Uku kunonzi kutyora mutemo wezvirango wakatemerwa North Korea nesangano reUnited Nations. Bazi rezveupfumi rakanangana nokuferefeta mafambisiro emari kana kuti Treasury's Financial Crimes Endorsement Network rinotiwo banga reBank of Dangdong riri kushandiswawo mukufambisa mari zvisiri pamutemo zvinotyora mutemo weAmerica weUSA Patriot Act. Munyori mubazi rezveupfumi muAmerica vaSteve Mnuchin vanoti banga reDangdong riri kushandiswa neNorth Korea mukufambisa mari zvisiri pamutemo uye vati America haisi kuzodzidzana nebanga iri. VaMunichin vati nyika yavo haisi kutemera nyika yeChina zvirango, asi kuti makambani nevanhu venyika iyi vari kutyora mutemo. VaMunichin vanoti vachashanda zvakasimba kutevera mari dzose dziri kufambiswa zvisizvo uye kuona kuti izvi zvamiswa. Mashoko aya anotaura pamire hurumende yeAmerica maaverekerwa neni Tanonoka Wande.
Tinotenda Tanonoka Wande weStudio 7. Munhau dzemitambo. Chikwata chenhabvu chemaWarriors chiri kupinda mumakundano matsva eChampionship of African Nations nechinangwa chitsva muchire mekufadza veruzhinji nekutora mukombe weCOSAFA Castle Cup. Mutoro wedu wenhau dzemitambo Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Vatsigiri venhabvu munyika vari kutarisira kuenderera mberi nemhemberero yavo mushure mekutora mukombe weCOSAFA Castle Cup apo chikwata chavo chiri kupinda muSemnioma Stadium nesvondo mumutambo wavo wekutanga weAfrican Nations Championships CHAN nemaBrave Warriors ekuNamibia. Murairidzi wechikwata cheCOSAFA Sande Chidzambwa akatendwa nevezifa nekupiwa zvekare basa rekuona kuti Zimbabwe yabudirira kuenda kumakundano eAfrican Nations Championships ayo achaitirwa kuKenya munandira. Makundano aya ndeye vatambi vanotambira zvikwata zvemunyika mavo chete zvekuti Chidzambwa awedzera vatambi vakaita saAbbas Amidu naMoses Mchenje veCapes United, Denver Mukamba, Emmanuel Mandiranga naObey Mwerahari veDynamos, Divine Lunga weChicken Inn, Francisco Zikumbawire weZPC Kariba naJimmy Dzingai weYada. Avo vatsiva vatambi vanotamba kuSouth Africa vanga vari muchikwata chake chekosapa. Chikwata ichi chasimuka nhasi masikati chakananga kuVinduk apo dzingai ati ari kufara zvikuru kuwana mukana wakadai atarisa iye kuti kune vatambi vakawandisa vanodawo kuve muchikwata chema Warriors.
Slaughters am Zimbabwe mune maplayers akawanda. Ndi zvizvitazo ndarekonezona asamwanza zvinhu zvinofadza sei.
Zimbabwe neNamibia dziri kusangana mumitambo miviri. Chikwata chinokunda mumitambo iyi chichibudirira kuenderera mberi kunosangana nechikwata chichakunda pakati peComoros neLesotho munzira yekuenda kuKenya. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariat.
Nasi taita rombo rakanaka pano pa Studio 7 rekutsikwa nemuimbi Loveness Wesa uya akaimba kambo kanonzi Tovera. Tinokutambira nemufaro Loveness.
Ayi watinatenda tinatenda chaizo kukutsikai.
Ungatudza kuti chii chakusvitsa muno muWashington DC?
Ndau yangu kuzo kuzoona my friends. Kuzo kushanyirai mwe mstudio. Nothing much really. Kungo dao kuzoona DC and in some of my personal things that I cannot talk about.
Aiwa ndizvozvo. Iko kushanya kunokosha nokuti ukasirwa mvuri nemuenzi pamusha pako watsikwa nevakuru. Asi ungatudza kuti munyaya dzekuimba idzi uchiri kuimba here?
Yes, ndichiri kuimba. Even though nisingaiti hangu ma tours as I used to do, it's because ndakambomira ndakambokuwara almost my entire body. Saka ndanichidzidza hangu kuti ndogona kuzvirapa sei. Saka ndanichiri kumbo zvisimbisa muviri wangu. Now ndasimba ndava back again and hopefully ndichatanga kutour again.
Ngotiimbira kambo kadiki diki 30 seconds tingonzwa izwi vanhu vanzwe voice.
Rumboru no ruku yam in my mind nde isong yino iya inoti zrumerino garobiri reva mwetono bayana. And what I did is wandaita ne song iyi ndatora song iyi ndikaichinja kuti ite message iri positive kuitira kuti kana ndichiimba indipe positive feeling and positive vibe because I'm learning kuti zvandirikuimba I end up being that. Saka ndichakuimbirai my rendition of Zirume rinogaroberere vamwe. Instead of kuurayana tonobayana.
Manje nguva dzedu dzabva dzadyana. Nguva dzabva dzadyana. Regai tingonzwa kuti zvimwe zvamuri kuita zvi kunze kwekuimba.
Ndirikurapa. Ndirumurapi ndichishandisa Holy Spirit really.
Tinotenda zvikuru Loveness nekuwana nguva yekupinda muno mustudio medu. Vateereri musakanganwa chirongwa chedu cheLive Talk na 8 PM apo tiri kutarisa nyaya yeutano hwemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe pamwe nekunetsana kunonzi kuri kuitika mubato reZANU PF. Sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi. Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika dzinoti nyaya yeutano hwavaMugabe yave kupa kuti mubato reZANU PF muite kunetsana kwakanyanya. Bato reMDCT roshora guru kuota runona nezvemukati menyika Dr. Ignatius Chombo avo vari kuti bato iri ndiro rakapisa motokari yaro kukuwadzana. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, tinoimba kuti muchange muine zvakare mangwana anokuonekai nemufaro. Ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndokusiya mina Chris Gande.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngolesihlanu umhla ka 14 Ntulikazi 2017 ngu Chris Gande. Endabeni zethu zalamhlanje.
Thaba kakhulu ngoba into lesisebenze sesigijima sivela khatshana layo. So singasathaba ngoba sokusitshela ukuthi isizabuya eParliament ngoba sitshele ukuthi 2 weeks kufanele itobe. Layo uminisa sakhuluma layo. Wazwakala la into umhluphile kakhulu. Ngenkulumo yakhuluma ngama MP kula meeting.
Idale labaphathi ntambo ele cabinet seliphakathi kokuhluza umthetho osalolongwa owezempila kahle Republic Health Act bill.
Siqala ukudonetha eMatabeleland South lapho esikhulele khona. Yikho esizama ukuthi siqale khona ukuthuthukisa ukuthuthuka khona. Into ezinjenge culture singalibali.
Inhlanganiso yabe Zimbabwe yasebehlala kwele South Africa eveso ikhuthaza abasemazweni abadabuka ezabelweni zeMandebeleni ukuthi babumbe amaqula okuxhasa izikolo ezisendaweni abavela kuzo. Kulomdeni osele ubambe owangaphansi ngemva kokunyamalala kwesidumbu selunga lawo kwenye imochari kwele South Africa. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni we Studio 7. Idale labaphathi ntambo ele cabinet seliphakathi kokuhluza umthetho osalolongwa wezempila kahle we Public Health Act. Abaphathi ntambo bathi bakhangelele ukuba lizophathiswa ukuba ngumthetho isikhathi sokuhlala kwedale lephalamende elikhona singakedluli. Okunenga sikuzweni kuMavis Gama eseHarare.
Unobhala ugatsha lwezempila kahle uBrigadier General Dr. Gerald Gwinji uveze lokhu komunye wemihlangano yenziwa ngabenhlanganiso yamagqwetha eZimbabwe Lawyers for Human Rights zethelechara yokukhankasela uguqulwa kwalomthetho.
What I await now, what the minister awaits now is to be invited to then make a
phone. Usokulindele ngumphathi ntambo wezempila kahle kuba anxuse leli bandla labaphathi ntambo ukuya kwethula leli bill ngokusemthethweni kucommittee ye cabinet ebona ngezemithetho. Le committee ye cabinet ebona ngezemithetho, i committee on legislation, iyahlolisisa leli bill nxa libajabulisa umgcini sihlalo waleliqula labaphathi ntambo ongumsekeli kamongameli welizwe usezokuya kulethula kumalunga ekhabhinethi. Lowo sokungumsebenzi ongaphezu kukanobhala ogatsha lwezempila kahle lokulondolozwa kwabantwana.
Umbiko kaGwinji ujabulise amalunga edale lephalamende akukomiti yezempila kahle ikakhulu umgcini sihlalo wayo uDr. Ruth Labode.
Athina siyathaba kakhulu ngoba into lesisebenze sesigijime kaningi. Sesigijime sivela khatshana layo. So siyathaba ngoba sokusitshela ukuthi isizabuya eParliament. Ngoba sitshele ukuthi 2 weeks kufanele itobe. Layo uminisa sakhuluma layo. Wazwakala la into umhluphile kakhulu. Ngenkulumo yakhuluma ngama MP kula meeting. So wasethe nayo uzayitobe.
Lingaba ngumthetho leli bill uDr. Labode ethi lizosiza kakhulu ukulungisisa obekuhlupha kwezempila kahle elizweni.
Uzulu kazwisisa ukuthi yena ibhili into sezantshintsha eZimbabwe la. Ibhili kule mthetho esayifakayo njengeyokubhadala kudala kwangabhadala ezibhedlela phela. Khathesi okubhadala. And kubakhona imikhuhlane ongabhadaliyo, umkhuhlane wengqondo, umkhuhlane we-TB, abantwana abangaphansi kwe-5. Okhulu abangaphansi kwe-6 omama abafananga babhadali kodwa ungahamba esibhedlela uyabhadaliswa. Awula ndlela yokuthi yena uyale uthi yena sesiyabiza uloya ngoba kula mthetho. Kukhona okuyinto okuncane okunjalo okufanele sidile lakho.
Okwamanje ilizwe lokhu lisebenzisa umthetho we-Public Health Act owomnyaka ka-1924 ozikhanyela ukuba usuluphele kakhulu ungasahambelani lokwenzakala empilweni yalamhlanje. Ezinye zenhlanganiso ebesebenzisana leye zethelechara le kule mikhankaso Zivalisa eye Community Working Group on Health, CWGH, eye Save the Children, leye Training and Research Support Center, TASC. Esinye sezizathu esesifuqa ngamandla uguqulwa kwalomthetho yikuthi sekukunengi osekuthe kwenzakala kwezempila kahle okungasaneliswa yilo mthetho ka-1924 okunje ngemikhuhlane eyayingekho ngaleso sikhathi okufana labongculaza, ukusabalala kwegciwane, omvukuzane, ohypertension lokunye okwakungajwayelekanga. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingu-Mavis Gama.
Inhlanganiso yabeZimbabwe yasebehlala kwele South Africa eyeveso elenhloso zokusiza izikolo eziningi kwele Mandebeleni isikhuthaze abeZimbabwe abasemazweni abadabuka izabelweni zeMandebeleni ukuthi babumbe amaqula okuxhasa izikolo ezisendaweni abavela kuzo. Okuningi sikuzweni kuBenedict Nhlapho eseJohannesburg kwele South Africa.
Uphawu lokuthi ezemfundo sezimi ngogedla eZimbabwe luvele emgceke ngesikhathi kusethulwa isimemezelo sokuthi imali yesikolo isingahlawulwa kusetshenziswa imbuzi. Okube ngundaba mlonyeni ngalesi simemezelo ukuthi abangela mbuzi ke abafuna ukuthenga izingwalo ke kanti nxa kule ntshintshi izaphuma kuphi kuleyo mbuzi. Lezi zinhlupho abenhlanganiso yeveso kusitsho inhlanganiso yamavenda labesuthu abathi zibahile ezikolo kanti bona kudala belwisana lazo emangweni eBeitbridge eGwanda. Lihlanganiso ebunjwe ngo-2012 ngenjongo yokusiza izikolo labantwana besikolo isifinyelele izikolo eziningi kakhulu kanti inceda abafundi ngezingwalo, isicathulo, ezemidlalo, impahla edingwa amantombazana asesikhathini lokunye okutshiyeneyo. Umgcinihlalo weveso omnumzana Jonathan Mbetse ukuthaza izalwane zeZimbabwe esemazweni ukuthi lazo ziqoqane zenze njengabo ukuze kungabi lomntwana oyeka isikolo ngoba engela imali yokufunda, izingwalo, izicathulo, izigqoko zesikolo, lempahla edingwa amantombazana nxa esesikhathini.
Bezame nabo ukuhlangaba ukuba nenhlangano ezinje ezigabeni zabo lapho abaphuma khona bekwazi ukuthi behlanganise imadlana yona leyo abangahlanganisa ngoba imfundo ne-culture vele yizo izinto ezinkulu emhlabeni. Ungaba nani noma ube nani, zonke izinto ungaba nazo, kodwa uma ukuthi abantwana bethu abaye esikolweni angiboni ukuthi kuzoba luncedo lapho ebantwaneni.
Umnumzana Omega Ncube uthi nxa beZimbabwe laba bengaqoqana ngendawo ngendawo abasuka kuzo asikho esikolo esingasala singelabaxhasi kwela Mandebeleni. Ngokutsho kombiko ogatsha lwezemfundo oqale ukuqoqwa ngo-2013 zibhekane lobunzima kakhulu ezemfundo ezabelweni zamaNdebeleni. Nyakenye umqondisi wezemfundo esabelweni zeMathebeleni South, unkosikazi Dumiseng Thabela, uthe lesi sabelo sisilela ngezikolo ezedlula ikhulu 114 schools. Le yinto ebangela ukuthi iningi labafundi kakhulu emakhaya bazihlalele bengasayi esikolo ngenxa yomango omude abahambayo besiya esikolweni. Okunye kusilela kwemisebenzi elizweni osekubangela ukuthi iningi labantwana bengasaya esikolo ngenxa kuswela imali. Abanye ngabekeliswa indlala, ukuswela izigqoko zesikolo, izingwalo lokunye. Lezi inhlupho zenza ukuthi labafundayo bengaphumeleli ezifundweni zabo. Umnumzana Omega Ncube uthi umsebenzi odinga ukubambisana kwabo bonke abeZimbabwe abasemazweni lapho izinto ezisatholakala khona ngcono.
Siqala ukudonetha eMathebeleni South lapho esikhulele khona. Yikho esizama ukuthi siqale khona ukuthuthukisa ukuthuthuka khona. Into ezinjenge-culture singalibali. Sinabantu abanjengaboNcindi, abanjengaboAlbert okuyiba bagqumela abantwana ukuthi singalahli iculture yethu.
Ugatsha lwezemfundo luthi ngo-2011 izibalo bezikhombisa ukuthi iqula ngalinye labasebenzayo abalikhulu lisekela abantwana abangamachumi ayisikhombisa lesikhombisa. Leli nani selikhwelile kakhulu ngenxa yokuphela kwemisebenzi lokuzalwa kwabanye abantwana. Ezemfundo lazo sezehlile ezabelweni zamaNdebeleni. Ngo-2011 inani labafundi abaphumelele kuhle ezifundweni zabo ezabelweni zamaNdebeleni beliphansi kongamachumi amabili lanhlanu ekhulwini. Umgcinihlalo weveso omnumzana Jonathan Mbetse uthi lolu hlupho ludinga ukuthi izalwane zakwele Mandebeleni ezisemazweni zenze okukhulu ogoqela lokwakhiwa kwezindlu zokufundela ezesayensi ezikolweni, ukwakha ezinye izikolo kanye la makolitje emisebenzi yezandla ikakhulu emaphandleni.
Namanje sina ama secondary schools but ezinto ezifana ne science asina isikole sisizayo ku science, so izinto esizikhalela kakhulu ukuthi abangakhona usincedisa kuzo lezi zinto besincedise, ngoba kwamanje sidla from esambeni zethu isikhwameni zethu, siyazama nje ukuthi sihlanganise le mali esihlangana nayo.
Iveso ethi lonyaka ilungiselele ukupha uncedo ezikolweni ezingamachumi amabili emangweni weBeitbridge, okuyinto abathi nxa ingenziwa kuzo zonke indawo kwelamaNdebeleni zingathuthuka kakhulu ezemfundo. Ministry 7 Johannesburg le South Africa, nginguBenedict Nhlapho.
Sekule mbuzo yempila kahle kamongameli Robert Mugabe osuka elizweni esiya kwelatshwa kwele Singapore ngeviki edluleyo. Amahofisi kamphathintambo wezembiko athi wona umongameli Mugabe uzaphenduka ngolwesithathu, kodwa elokhu engakaphenduki elizweni. Live Talk lamhla sixoxa ngomongameli Robert Mugabe owaya ukwelatshwa kwele Singapore, lapho ahamba khona ngomvulo kodwa elokhu engakaphenduki. Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo. Hello balaleli studio 7 esakaza eZimbabwe, lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Esingakangeni esigabeni silandelayo, wathi ke sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Sekuqhamuke ukufuthelana phakathi kwenkokheli yakwele Myanmar ngesikhathi lelo lizwe lisuka embusweni webutho usiya ezandleni zowesifazana ongazake abe kubutho uAung San Suu Kyi. Abakubutho belokhu befuna ukuthi amandla aqhubeke sezandleni zabo, hathi abantu makhaza. Umahluli womthethwandaba waphezulu kwele Peru usuyalele ukuthi owake waba ngumongameli walelo lizwe u-Ollanta Humala lomkakhe uNadine Heredia kumele babotshwe bavalelwe ngesikhathi amapholisa ecubungula icala abaletheswayo lokuchaphaza imali. Kulomdeni osele ubambe wangaphansi ngemva kokunyamalala kwesidumbu selunga lawo kwenye imotshari kwele South Africa. Igama likamufi nguPeter Ndlovu, owayezalelwa eZimbabwe wasesiya eSouth Africa eminyakeni edlulileyo lapho okudabuka khona unina. Usuke wagula ke kumaviki edluleyo wasokusiba lokungezwani phakathi kwemuli kayise lekanina ekuthini abekwe ngaphi. Zithe zisadlile phana imuli zombili isidumbu sanyamalala. UNtungameli Nkomo Studio 7 uqoxele isihlobo sikamuyi umnumzana Sly Sibanda ochasise okunengi ngalolu daba.
Sonelwe ngumfana uPeter Ndlovu engumntaka malumami. UPeter Ndlovu uzalwa ekhaya ePlumfield okwane. Umakho ngwalapha ngwasePietersburg. Umzalelele ekhaya, wamshiya ekhaya ena 2 years. Wakhulela ekhaya uPeter Ndlovu, wathatha amaphepha asekhaya ethathiswa ngumama wami, wamkhulisa, wafunda waze waqeda, waze egoli ezodinga umsebenzi. Fortunately uthola umakhe esaphila. Umakhe wambonisa isihlobo. Kuthe 2012 umakhe washona, wasala ke umfana, but still behlala nobaba wakhe. Barekwazi ukuthi kunefamily kamama wakhe esePietersburg. Last of last week uPeter ulaliswe esibhedlele esegula. Then ekulalisweni kwakhe esibhedlela eHelen Joseph khonapho kusho ukuthi isimo sakhe sihambe saba wese waze washona. So bekuyimi kanjeni sayine njenge next of kin yakhe, because amaphepha yethu ngumna wami yonke into. So the uma eshona bathi khona ngize nani lama certified copies amaphepha wakhe nawami, ngakuhambisa konke, ngasayina nefomu yokuthi yimi enzolanda umzimba kamufi. Okay, ifamily kama wakhe yabuya yaza soza mukhulumisana banganabazwisisi, but at the end of the day bakuthi laba bantu sebendlala igame. Awuthi ndizen i-undertaker iKings and Queens ukuthi sikhiphele umzimba from i-governmental mortuary to i-private. Ma sifika le sifikile iKings and Queens after 10 minutes sizathola ukuthi umzimba awusekho, uthethwe ngabanye abantu.
Isidumbu sikhanya sathathwa ngabakomama kamfana.
Yes, ukhanya yibo abasithathayo.
Alizamanga yini ukukhulumisana lapho?
Bahle bavala namafoni yabo wonke, because sathi masifonela i-undertaker le sithethe leso sidumbu, that was around 5, bathi isidumbu sikhona eSoweto. Okay, sesithi mana semaphoyiseni ke sazama saya lasemaofisini e-Kings and Queens bazama ukuthi labo baselule utsenze njani. Sabe sibafonela se-Kings and Queens, that was after 30 minutes nakwathiwa isidumbu sese-St Petersburg.
Manje lizayiphatha kanjani lindaba sibanda njengoba usithi lamapholisa atheka ingene?
Nilibe sifisa simfana ukuthi siyembeka lapho azalelwe khona, lapho kulele khona ini ifamily yakhe, lalapho akhulele khona. Manje lathi sesaba kulanto esingayenza, because asinani i-protection. Sesaba njengoba lani liyazi igoli njani.
Hallo ke ngumnumzana Silayi Sibanda, isihlobo somufi uPeter Ndlovu olesidumbu esicatshe kwenye imotari kwele South Africa. Abomdeni kamoyi kuhlangothi lukanina abanakanela ukuthi yibo abathatha isidumbu sibatshayele ucingo kodwa bebengaludobhi. Sehlulekile njalo ukukhuluma lamapholisa. Kuhlelo Zimbabwe Today sixoxeni olwethulwa ebulenjini bokuzilibazisa obeFacebook kukhasi le-VOA Ndebele. Namhla sixoxe ngobukhosi besizwe sikamthwakazi osebuthiwa buthathwa ngumnumzana Stanley Raphael Khumalo, yena othi uzagcotshwa ubukhosi lobu ngompandula. Kodwa ke abakokhumalo bathi wenza ihlazo uKhumalo ngoba inkosi izaphuma endlini kanjube kalobhengula kamachobani. Ake sizwe umnumzana Greta Sibanda omele uRaphael Stanley Khumalo exoxa ngodaba lolu lomnumzana Mqondobanzi Magonya, ingcwethi kwezembali yemaNdebele belo Gibbs Dube weStudio 7. USibanda usungula lolu daba.
Uphethwe ngoba ephuma egazini lobukhosi. Stanley Raphael Khumalo isizulwana sikahlangabeza, uhlangabeza ube ngumfowabo kaNkulumane, uNkulumane engasekho uhlangabeza ngiyade kumele ukuthi aphathe.
Magonya, nasi indaba baba.
Ngaphendula umbuzo ukuthi uRaphael ukhethwe ngubani? Ngoba
kuvele inkosi laphathe ayizange ikhethwe kusukela kuqala, vele inkosi iyavela baba.
Hayi mfowethu, akufaka izinto endaweni yazo kuhle. Njengoba sisho ukuthi uhlangabeza ube ngufowabo kaNkulumana, kwakumele ukuthi nxa uNkulumana engasekho kubekwe uhlangabeza. Ulobhengula ugcotshwe uhlangabeza ephila. Kungani engangenanga uhlangabeza?
Baba Magonya, lawe iqiniso uyalazi ukuthi khona umncumbatha nguye oyenze i-announcement leyo. Kwaba lokuqhekezeka kwesizwe kakhulu okwenza ukuthi khona uLobhengula aqalise ukubulala abantu azayefika lokubulala uhlangabeza. Kodwa uyakwazi la ukuthi uhlangabeza ubekhona kuringi, yikho ombiko babesala besithi hayi angeke uLobhengula umntwana womthanyelo azobusa, bona abantwana bekhona.
Lokhu okukhulumayo kangikwazi, ngoba lento ikhulumayo kayiqinisekanga. Lingaqambela umbiko into engayisiyo ngamanga lawo. Umbiko ube induna yebutho lami, uzwa ngendaba. Kayisikho ukuthi besingafuni ukuthi uLobhengula abe yinkosi ngenxa yokuthi ubezalwa ngumthanyelo. Esintwini sakithi inkosi kayibekwa ngobunandi bukanina.
Hello ke umnumzana Mqondobanzi Magonya ingcwethi kwezembali yamaNdebele ubexoxa lo mnumzana Gretas Banda omele umnumzana Raphael Stanley Khumalo abakhulume kuhlelo Zimbabwe Today asixoxeni elilethulelwa nguGibbs Dube weStudio 7 ebulenjini bokuzilibazisa ubeFacebook kukhasile VOA Ndebele. Sisaqhubeka ngodaba lolu ngesonto. Kwezemidlalo amaqembu eqembu elimela ilizwe emidlalweni kakhilikithi athi ukusebenza kanzima yikho ukukhokhele ukuba leli qembu linqobe eSri Lanka emncintiswaneni we-One Day International. Intatheli izindaba yethu ezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Iqembu elimela ilizwe emdlalweni we-rugby elaziwa kakhulu ngegama elithi Sables kusasa ngomgqibelo lizadibana leqembu leNamibia emdlalweni walo wesibili kumncintiswano we-Africa Gold Cup Group A1. Lo mdlalo uzadlalelwa esikodlweni selizwe leNamibia eseVinduk. Iqembu leZimbabwe linqobele Senegal nge-28-16 nemdlalweni walo wokuqala womncintiswano walonyaka we-Africa Gold Cup, njalo lihlezi endaweni yesine engalaneni yemiklomelo lile miklomelo emihlanu, ikanti iqembu leNamibia yelo lihlezi phezu kwengalane lile miklomelo elitshumi ngemva kokuba selidlale kabili lanqoba kabili njalo. Abafana beNamibia banqobe abeTunisia nge-53-7 emdlalweni wabo wokuqala, kwathi kuwesibili wabhaxabule eleSenegal nge-95 kanya. Amanye amaqembu ancintisa kwisibaya sikagroup A1 ngabalisa eleUganda kanye leleKenya. Kusenjalo iqembu elimela ilizwe emdlalweni wenguqulalo likweleNamibia lapho elikhangelelwe ukudibana lelakhonale kumncintiswano wokudinga amaqembu aza kuyaphatheka kumncintiswano weChan ozaqutshelwa elizweni laseKenya ngomnyaka ozayo. Umdlalo wangesonto ngwehlandla lakuqala, njalo lawa maqembu azadibana njalo ngempela viki yezayo emdlalweni wehlandla lesibili wona azaqutshelwa kweleZimbabwe. Iqembu elizanqoba phakathi kweZimbabwe leNamibia lizadibana lelizanqoba phakathi kweLesotho leComoros ngenyanga kaNcwabakazi, ukuthi elizanqoba lapho lizathola ilungelo lokuyaphatheka kumidlalo yeChan ngomnyaka ozayo. Abafana beqembu leZimbabwe bangena kumdlalo wangesonto imsila ivele iqaphile njengoba besanda kuphakamisa inkezo yeCOSAFA. Kolunye udaba elumelana lomdlalo wenguqu iqembu le-Islanders ngesonto eliza kuba lomhlangano ozangenwa ngamalunga aleli qembu, lapho inkokheli zeqembu ezikhangelelwe ukuba zibikele amalunga ngesimo iqembu elikuso phakathi laphakathi komnyaka. Isiphathamandla seqembu le-Islanders uNhlanhla Dube uthi lomhlangano uvele ulotshiwe kusisekelo sokukhokhela iqembu leBhoso.
Umhlangano lo uzabe ukhangele ukuthi uzwe uvela kumgcini isihlalo weqembu ukuthi kwenzakalani kumi njani kwingxoxo ezikhona kuma sponsorship, ngabe ukhona yini okwenzakalayo kumbe okungenzakala.
Iqembu le-Islanders lilesikweleti esifika phose kwisigidi samadola, njalo kukhangelelwe ukuba umphathingcebo weqembu uDonald Ndebele laye abike ukuba iqembu limi njani kwezemali, esitsho njalo ukuba imizamo bani ekhona ukuba leli qembu lithole imali. Okunye kukhangelelwe ukuhlafunwa kulomhlangano yenguquko kusisekelo esombuso weqembu kulandelwa inkuthazo yenhlanganiso ye-FIFA. Lo mhlangano uzaqutshelwa e-clubhouse yeqembu le-Islanders njalo uzaqala ekuseni. Sikhangele umdlalo kakhilikithi. Iqembu leZimbabwe libuthelela amaranzi angamakhulu amathathu lamashumi amane lane 344 lilahlekelwe ngabadlali abayi-9 ngosuku lwakuqala olo mdlalo we-test eliwudlala leqembu le-Sri Lanka khonale kwele-Sri Lanka. Umdlali weqembu leZimbabwe uCraig Evin udlale indima enkulu ekufikiseni kweqembu leZimbabwe inani lalo lamaranzi ngemva kokuba ethwele amaranzi alikhulu lamashumi amahlanu lanye 151. Lo mdlalo uqale namhla, njalo ukhangelelwe ukufika emaphethelweni mhlazili 10/12 kuyona le inyanga kaNtulikazi, njalo uzaqhubekela phambili kusasa lapho kuzabe sekulithuba leSri Lanka ukutshaya ibhola. Ngimele iStudio 7 ngobulawayo nginguJoseph Njanji.
Woza 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 Friday lamhlanje ziyawa lapha eStudio 7 ngoba silenhlanhla yamaswazi sibili sethekelelwe ngumhlabeleli olodumo uLoveness Weza. Siyakwamukela kuhlelo.
Hayi, ngiyabonga.
Ye ungasipha nje ngamafichane imbali yakho Loveness ukuthi ufike njani lapha kwele Melika njalo usufikile kuyinokwenzakala.
Ukubuya lapha ngabuya lemuliam, that's how I moved here, and then ngakontinua ukuhlabela lokugida ngatour and ngama kancane ngoba ngalimala.
Ye manje usulimele lapho kwahamba njani usuze waba ngcono yini?
Oh yeah, saying right, Kates. No, bengilimele inyawo zonke, ama surgeries and I was paralyzed for a month and I couldn't do anything. So and then that's when I learned ukuzilapha using spiritual healing just like Jesus did. So ikwenzayo still I'm singing lokho ngihlabela futhi.
Hayi kuyajabulisa lokhu kubana usukwanisa ukuthi kodwa labanye uyabayilapha yini?
Yes, as a matter of fact umama wami ngokwakhe wangumuntu owalatshwa ngesame healing engiyenzayo. Abantu ekhaya they were preparing for iburial kamama, she was alive. Abantu baphuma kumakoma, ngibona abantu bephuma kuma-paralysis, I'm one of them who was healed. Many ama miracles are happening just like time ka Jesus, like I said.
Mm-hmm. Ya kwezomculo lapha manje ungasitshela ukuthi uyamukelwa njani lapha, siyazi ukuthi e-America lapha umculo abawuthandayo ngonjani, owakho ke ungena njani njalo bawamukela njani?
The reality ukuthi how do you present yourself as staging, it's not about ama words sometimes, it's about the energy oyiletha kubantu, people like you the way you are, what kind of style or vibration oyinika abantu, people likes it whether they know ama words or not, people love the music because when ngihlabela they feel healed. So that's what I do, I heal through music, hear me, and I heal through my hands.
Kutsho ukuthi ikhona yini othi wena le ingoma yiyo abajabulela kakhulu nxa uyicula?
Zineng, so ngizahlabela ingoma ejwayelekileyo ethi bayethe. Bayethe, 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 ngwenya mama bala bayethe. Bayethe, yethe, yethe, bayethe, ngwenya mama. Bayethe, ngwenya mama bala bayethe. Sibehlule sibehlule aboni bayethe ngwenya mama bala bayethe sukezile awuthinalo umhlaba sukezile mama awuthinalo umhlaba suthandile mama thinalo umhlaba suthandile mama
kr kriti
something
like that. So manje nxa lapho uhlabela sithi uhlabela njengana le ingoma siyazi kulamacacwa khona. Ngobani abachaya iziginci lengu?
Mina ama musicians ami bahlale Portland and iningi labo ngabamhlophe, ngabantu abamhlophe, but nxa becula bechaya ama katari you won't know ukuthi ngabantu abamhlophe, uyacabanga ukuthi ngabantu abavele ekhaya. And yeah, bass guitar, lead, drums, saxophone, marimba, mbira. Yeah.
Kwahamba njani ukuthi lize lingenelane umculo ubona bengabala?
Iningi labo ngabantu abakhule besizwe music eyalethwa nguDumi Marayire lapha e-America long ama-60s. Labo mama babo Chiwoniso Marayire behlabela. So abaningi bakhona were students abakabodumi Marayire babethanda imbira la marimba. So imusic yeZimbabwe bayithanda. And then when I got there, ngathola ukuthi kulabantu abazi imusic yeZimbabwe, I was lucky to find them that way.
Sikhangele kona ekhaya belokhu bekuthanda yini njengalokhu ababekwenza kudala usemakhosi?
Angila qiniso ngoba I really kukhanya ngingaphe America for too long, so I don't know much, but those who are following kuFacebook ngiyababona, but njengomuntu owayelimele for years I haven't been able to connect directly labo on stage back ekhaya. So kusho ukuthi maybe isikhathi sokuthi sibuyele ekhaya siye banikeza njalo music.
Hayi kuyezwakala. Hayi sibongile kakhulu Loveness ukuba lathi lamhlanje Studio 7 lapha ungavalelisa abalaleni.
Hayi ngiyalithanda. Thank you. Siyabonga ukuthi libe lalele. Sizolinikeza imusic sengiback again e-station.
Hayi siyabonga kakhulu njalo siyakufisela inhlanhla. Manje lapha siyakubona ngapi lapho yabogida khona lapha?
Ngenza a lot ku Facebook live, really angila ma plans ama live shows anytime soon, but laba balandela ku Facebook kabalandela ku Facebook babonthi ngiyenzani.
Hayi, sibongile kakhulu lo balaleli bekungu Loveness Weza. U Loveness Weza yebo silaye khona pha e Studio 7. Siyabonga kakhulu.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusasa.